takaendawo kudare tichimirira vadzidzi vepareporting mushure mekunge vakuru vanotungamirira areporting administration vakanga vachidhimanda kuti fees inge ichibhadharwa nemari yokunze inova yekuunited states of america ndo yakanga vachida kuti vadzidzi vabhadhare nayo vasingade mari yedu yemunyika ino yeRTGS ndo yakanga vachiramba
vakuru vechikoro ivo vaite kudii nezvenyaya iyi
patakaenda kune vakuru vechikoro tichida kuti tovabvunze tinzwisise kuti nei vachida mari yekunze chete havana kukwanisa kutipindurawo mubvunzo uyoyo ende havana kukwanisa kutipo clarification yekuti wai zviri kuita sokudaro chavakakwanisa kutiudza ndechekuti havakwanisi kutipindura mibvunzo yedu nekuti hatina kunge tasarudzwa neadmini yavo kuti timirire vadzidzi
pamakaenda kudare zvikonzero zvamakapa ndzvaiva zvekuti kudii
sezvinotaura nemisi of vital education iyo inogazeta mafees edu inoti mudzidzi anokwanisa kubhadhira mari achishandisa mari yokunze kana yenyika ino yeRTGS ende uyezve tichitarisa kuti isu sevana vabereki vedu vazhinji vanenge vachishanda mugovernment vachitambiriswa mari yenyika ino yeRTGS
dare iro rakati kudii uyezve makatambira sei mutongo uyu
dare rakaiswa mutongo wekuti chikoro chinofanira kutambira mari yenyika ino yeRTGS kana vadzidzi vachinge vachida kubhadhara fees yavo mari iyoyo inokwanisa kushanda sezvinotaurwa neminister of financial education mutongo uyu tinoona kuti uri kutambirwawo zvakanyanya nevadzidzi vadzidzi vari kufara nemutongo wakabva kudare wokuti tinokwanisa kubhadhara fees yedu nemari yemunyika ino